kanaka bakereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi kuti musi wechitatu chikumi 24 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc chinotenda kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairus muzimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu 525 dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti ruvara rwemari handirwo rwunobatsira nyika asi mabatirwo anoitwa nyaya dzezveupfumi nehurumende iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairus hwakwira kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu 525 izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu gumi nevatatu nechirwere ichi nezuro pavanhu ava gumi vakabva kusouth africa vamwe vatatu vakatapurirwa munyika vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu vapora vari makumi matanhatu nevana zvichitevera kuparurwa kwemusika wekutenga nekutengesa mari yekunze kwenyika kana kuti foreign currency auction nebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe nezuro dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti ruvara rwemari handirwo rwunobatsira nyika asi mabatirwo anoitwa nyaya dzezveupfumi nehurumende yega yega ndiwo anopa simba kumari inoshandiswa uye ndiwo anokonzera kuti vanhu vavimbe nemari yavanoshandisa chinova chinhu chikuru munyaya dzezveupfumi hwenyika nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nepersicon global fund managers vapersistence gwanyanya vanoti mitemo nemirayiro inoshandiswa munyaya dzezveupfumi nenyika dzose pasi pose inofanirwa kutevedzerwa kuti vanhu pamwe chete nevamabhizimisi vari munyika nevari kunze vasatya kuti mari yavo inogona kudimurwa dimurwa nekusatevedzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwenyaya dzezveupfumi
hazvina kunatsokumira zvakanaka munyika yedu yezimbabwe nekuti tinenge tanga takududza kudzokera kumashure panyaya yeupfumi hwenyika hongu chirwere denda rakabata pasi rese rikatibatawo recovid-19 medu munyika asi zveisusu tagara tiri vatendawo panyaya yeupfumi hwedu hwenyika saka izvi tingangoti zvauya kundowedzera matambudziko atanga tinawo senyika
taifanirwa kudai takazvifambisa sei vagwanyanya
tinenge tichifanira kunge tichiita zvakataraudzira kuti tikude mumatambudziko akatinawo senyika zvinoreva kuti pahurumende apo panoda kuti pange pachitaridza kuti shuwa hurumende ine zvairi kuita ende ine shungu dzakanyanya kuti nyika imuwe matambudziko ainawo
tiri kuona kuti vemabhizimisi vazhinji vari kukurudzira hurumende kuti dene yatangidza kana kuti dene yadzora mari yekunze yakaita samaus dollars nemarandi zvataurwa nereserve bank zvokuisa mari pamusika munozviona sei
hongu vanhu vangada mari yekunze kwenyika chavanoidira mari yekunze kwenyika inyaya yekuti yemuno munyika inenge isina dzitamo saka ichocho ndocho chakanyanya kukosha asi changa chakanyanya kukoshera nyika ndechekuti aiyo hurumende yanga yakaita yakateera zviga nemirao iripo inoita kuti mari yedu yemuno munyika igone kunge ichishanda irambe iine simba tingadai tisina kusvika patasvika pano nhasi asi zvinokuti takatadza kuteerwa masimba akaka tarisirwa kuti hurumende ichange ichifamba nawo taona mare yemwe munomika ichisaiwa simba zuwa nezuwa zvakonzeresa kuti vagari venyika vatange kuti zvirano kuti tishandise mari yekunze kwenyika vanoaro nekuti vane chikonzero chikonzero ndechekuti yemuno haichisina kusimba izvozvo hazvizvo zvinoita kuti nyika igone kuva nedzikamo zvakanyanya chaizvo chaizvo aiwa ndokuti nyangwe mukashandisa yekunze kwenyika mari iyoyo munozondoona kumaseri kwazvo kwazvinondopendera mukudiswa zvemukushandisa mari yekunze kwenyika munobudiswa sei munobudiswa chete neruoko runenge rwakareba rwepahurumende saka chakonzeresa kuti tibude isusu panyaya yedzikamo inyaya yeruoko rwakareba rwekuhurumende inyaya yekusagona ata mari yedu zvakanaka ndozvinongobudisai chete muchikamu ichocho saka zvinorevei zvinoreva kuti mungashandisa nyange mari yakanaka zvakadii nyange ikabva kutenga kanzi yanaya kubva kutenga kuna mwari chaiko chaiko munogona kungoramba muchiona matambudziko enyu aripo
asi kune avo vanoti vanoda mari yekunze munoti chii kwavari
zvekuti ruvara rwemari rwakamira se handizvo zvinopedza dambudziko dambudziko riripo idambudziko rinofanira kutariswa nekugadziriswa idambudziko rekuti hurumende yanga kugona kubata mari yayo zvakanaka ende hapana chinoita kuti mari igogona kubatika zvakanaka nekuti tachinja ruvara rwemari asi kune vamwe ndinoziva vanoti takambozviita zvikafamba wani saka ndinoti zvakambofambawo asi zvakafamba kwenguva pfupi nguva pfupi yoya zvakafamba ndo zvazvinongodzokera kuita kuti munogona kushandisa mari yekunze kwenyika zvakafambawo kwenguva pfupi mushure mekunge mabuda mumuforo mabuda mumurayo wekuti mari yenyu inge ichishandisika zvakanaka kana mari yekunze kwenyika inge ichishandisika zvakanaka munyika menyu
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nepesicon global fund managers vapersistence gwanyanya vari parunhare kuHarare nestudio 7 bazi rezvemabhizimisi maduku rakabudisa gwaro rinotara zviga zvinofanirwa kuteverwa nevanozviitira mabasa emaoko kuitira kuti vakwanise kutanga zvekare kushanda zvichitevera kubudiswa kwemutemo westatutory instrument 136 wegore ra2020 mutemo uyu wakadzikwa nebazi rezveutano uchitara zvinofanirwa kuteverwa mukudzivirira pamwe nokurapwa kwecovid-19 munguva yokusafamba-famba kwevanhu kana kuti national lockdown zviga zvebazi rezvemabhizimisi madiki izvi zvinosanganisira kuti vanoda kutanga zvekare kushanda vanyorese kumakanzuro avo vachibhadhara mitero yose pamwe nekuti vatevere matanho eutsanana akatarwa nebazi rezveutano anosanganisira kugezwa kwemaoko pamwe nokuvhara muromo nemhuno mukuru werimwe remasangano anomirira vanorarama nemabasa emaoko revendors for social and economic transformation vasamuero wadzai vanoti sesangano vagara vachichema kuti vabvumidzwe kutanga kushanda zvekare sezvo vachirarama nokutengesa ikoko
ichokwadi isusu seboka revisi tinoritambira danho irori munhu otondera kutanga tirikungochema seboka kuti dei hurumende yabatsira kuvhurwa kweinformal sector vanhu vakawanda vanga vachichema nzara saka tinotambira kuparwa kwaitwa chirongwa chine ministry of SMEs saka tichange tichiparudzira mamembers edu kuti vanokwanisa kunge vachibata zviga zvasetwa vange vachibata zviga vakwanise kuenda kudzokera kundoshanda variritire dzavo mudzimba mavane nzara umu saka tinoritambira danho irori
zvii zvamuri kutarisirawo mukuitwa kwechirongwa ichi tichiona kuti munombogunun'una
isu tiri kutarisira kuti chirongwa ichi chichaitwa nenzira isingasiye vamwe panze nekuti varombo chaivo chaivo vazhinji ndo vari muinformal sector saka isusu kukurudziro yedu ndeyekuti chirongwa ichi ngachibatsire vanhu vari kutambura vanhu vari kurarama muinformal sector saka mari dzinochajwa hatisi kuda kuona mari idzi dzichinge dziri mari dzakawandisa tofunga isusu seboka tagara tine nhaurirano dzatiri kuita nemakanzura nyika yese tichatora nhaurirano idzodzidzi kuti dzibatsire pakusetwa kwemari idzodzidzi idzi dzichange dzichikurudzirwa kuti vanhu vabhadhare. Tikaisa mari dzakawanda tinenge tisina kubatsira kuvhurwa kweinformal economy nokuti vazhinji vanenge vasingagoni kudzibhadhara mari idzi. Saka tichatoparura idzozvo nharurano tichionesana tichidzekeresana nemakanzura nehurumende kuti mari idzi ngadzinge dziri mari dzinokwanisa kuti vanhu vese vakwanise kuenda kundotora misika vachishanda.
Imi makambogarwawo here nemi pasi pasati pabudwa nechisungo ichochi?
Hazvina kunge zvaitika, but takatarisa rwaro rwabudisawo ruri kubatawo zvimwe zvezvinhu zvatanga tiri kuchema nazvo. But sekutaura kwamuri kuita kuti tai takagara pasi, tinogara tichizvikurudzira isu servicet kuti ngatigare pasi tionesane kuti danho rese rati kuda kutora rinoitwa sei, munhu wese ange aripo pasina munhu anosarira panze. Tinotarisa isusu seboka kuti kana tikawanawo mashoko edu achitorwa, mafungiro edu achitorwa, zvinotibatsira kurerutsa nyaya dzekuti panozoita corruption. Corruption yagara inotikanganisa, ende kana pasina consultation iyo yamuri kutaura ndo zvinopedzisira vanhu vakusarira mumashure. Zvinopedzisira takuona vamwe vanhu vachiita senge ndo vanofanira kunge vachibhenefita, vamwe havabhenefiti. Saka consultation, kutaurirana, kunobatsira. Saka hurumende isusu sepoka revisiti tinovakurudzira kuti chero vaparura urongwa uhu, but kana isusu tine zvatinofungira kuti zvinogona kuitwa, kunatso kukwenenzvera urongwa huripo, ngavatipowo mukana wokutaura navo. Ende tichange tichitokumbira seboka kuti tingagadzisa sei kuzvavaparura izvozvi kuti zvinatso kunge zvinoisa munhu wese ange achiwana mukana wokubhenefita.
Zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano revisit?
Tiri kukurudzira kuti maboka akaita sedu ange achiwanikwa ariwo muchirongwa ichocho chokuti vanhu vanoallocatwa sei pekushandira. Inyaya iyoyi yagara iri kunetsa. Tinozviziva nyaya dzekuti panozogona pava kuwana pachibuda maspace barons. Ende isusu chatafarira nyaya iyi ndechekuti mukana wokuti tichidhila nenyaya yemaspace barons, mukana wokuti tichidhila nenyaya yecorruption. Saka isusu seboka tazvitambira nokuti tiri kuwana mukana wokugadzisa mamwe maproblems anga aripo. Mukana futi wokuti kana hurumende ichida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, yakuchikwanisa kubatsira vane mabhizimusi madiki kuti akure, yakuchikwanisa kubatsira maSMEs kuti acreate employment munyika medu, yakuchikwanisa kuti vese vanoda kushanda vachishandira pakachena vachikwanisa kuzviita. Uyezve mukana wokugadzirisa nyaya idzodzo dzemademolition dzatogara tichiora kuti asange achizoitika futi mune ramangwana. So mukana wokugadzisa zvakawanda zvakazviripo. So tinokurudzira hurumende kuti ichiramba ichiteerera zvatiri kutaura nokuti tisinoziva zviri kuitika paground, tisiri kuindirecta informal traders, tishuma informal traders acho. So mukana wokugadzisa matambudziko akawanda angaisangana nevanhu vari muinformal sector. Saka tinongonamata kuti zvinofamba nerwaro rwaparurwa rwataona runenge rune direction.
Avo vange vari mukuru wesangano revenders for social and economic transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuwanda kwevari kubatwa necoronavirus muZimbabwe kwave kukonzera kusagadzikana muhana kwevashandi sezvo vasina kuvhenekwa utachiona uhu, sekurudziro yehurumende yekuti izvi zviitwe vasati vatanga mabasa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvavashandi vaPaul Mavhima kana gurukota rezvamaindastry amai Sekai Nzenza kuti sei vashandi vasina kuzovhenekwa sezvainge zvanzi zviitwe pakuvhurwa kwamaindastry. Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hapana kuvhenekwa kuripo. Tinoziziva kuti hurumende kwekutanga vakati ikambani kuti ivhurwe panofanirwa kuva vanhu kwaitwa disinfection yenzvimbo pakunosvika vashandi nekutesta vashandi. Pakazochinjwa kuti my employers anokwanisa kuzviita within 14 days. Saka zvaireva kuti company yaikwanisa kutovhura vashandi votoshanda even vasina kutestwa. Asi panofanira kuti vatestwe within 14 days.
Saka chii chaizvo chakazoitika pakapera mavhiki maviri aya?
Takutoona kuti 14 days kubva lockdown level 2 payakatanga. Vashandi baka wanda vaguto shanda zao sema zua yese. Hakuna baka testwa. Zinoreva kuti tingati ma inspections haifa na kuto itwa. Ne urumende kuona kuti ma guidelines akaiswa ya anotezerwa. Hapana ma inspections arikuitwa.
Ko chichiri kuitwa kune vashandi vanenge varamba kushanda vasina zvekuzvidzivirira kana kuti ma PPEs.
Vashandi vamboedza kuti varambe mavasa nenyaya yekuti havasi kupiwa ma PPEs, havasi kupiwa ma sanitizer, havasi kupiwa zvimwe zvinovadzivirira. Taona ma companies akudodaiza mapurisa. Kune vashandi vanenge vachiramba kushanda nekuti vashandi vanenge vachiti nzvimbo iyi haina kumbovhera yaitwa disinfect kana kuti kuoneka kuti inochengetedzwa zvakanaka. Hadisi kupiwa zvinoti dzivirira. My employers ari kutobvumisa kuti vamanikize vashandi kuti voshanda zvavo vakadaro. Hurumende yatosiyana nazvo kuti ma guidelines atedzero, hatisi kuzviona zvichiitika izvozvo.
Zvino uko hakusikuisa here upenyu hwevashandi munjodzi, uye inyaya yamuchakurukurawo here nezvayo ku TNF?
Injodzi chaiyo kuvashandi vakati wandei. Pakuzotaura nyaya idzi hatisi kuwirirana nenyaya yekuti zvimwe zvacho zvatinenge tataura kuti zvinofanira kutoitwa. Tiri kuona kuti zviitike.
Mungapa here muenzaniso wezvamuri kutaura izvi?
Tange tataura tese tinovashandira ma employers kuti tinoda a standard checklist inozoshandiswa nevashandi pavanoenda kumavasa. Tange tasangana nedambudziko rokuti vashandi vakawanda pavanofamba vachienda kumavasa uku vanobvunzwa zvakatowandisa paroad apa pama checkpoints zvakasiyana siyana. Imwe checkpoint inenge ichida tsamba yakati, imwe checkpoint inenge ichida tsamba yakati. Mapurisa anenge achiswaga kana kuti matsamba akasiyana siyana. Tange tatenderana kuti ngatipiwei checklist inodiwa so that vashandi vanokwanisa kufamba vasina kukanganiswa pakufamba vachienda kumavasa. Zvinhu zvese izvozvo zvatiri kuona kuti tinenge tataura kuTNF, minister wacho achaenda nazvo kucabinet, asi hapana zvinochinja. Saka zvimwe zvacho zvatinenge tichitaura kuTNF haisiri izvo zvinozoimplementwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu. Tarisa zviruma pepanau anasi. Mudeli yuzi mune nyaya inoti vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weMBCT Muzvare Dhokozani Kupe vazivisa kuti musangano mukuru kana kuti Congress yavakange vanzi nedare rezimhosva vaite mwedzi unouya hauchaitwa. Mukroniko hurumende inoti chirwere chemanyoka chakaitika muluveve nedzimwe nzvimbo dzakaitenderedza chikauraya vanhu vapfumbamwe chakakonzerwa nokudzimwa-dzimwa kwemvura pamwe chete nokubiwa kwemapombi emvura. NewZimbabwe.com iri kutaura pamusoro penhengo dzeMDC Alliance dzakadzingwa kubva muparamende naMuzvare Dhokozani Kupe. PaNewZimbabwe.com pekare pane nyaya yekutadza kupiwa mukana wekubhadha mari yechibatiso kwakaitwa kumadzimai matatu eMDC Alliance. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Vashandi Shamarari Residuo 7 hako. Haa, zikuno tunobatikana isi. Tunobatikana singa itasi. Ipa ndo pata difandra ukura tibzira. Fase wakaituwa pana George Floyd. Nekuti kana wanwejite mawe mungu mzimbago wajipuru. Waneputi na macha ina. Antizi zoeji zango rebachi. Apa kutisi tirati tirati zire manji. Awa skuda. Nekuti ichende rutaya mtongo biso wa matao. Mtongo biso. Otherwise, sisu tunoda kuduwa wana siri wa maposa wa chuduwa na tichipanya ya. Ah, tunoita urumende munu Mzimbabwe wa kaipa.
Masala siri wana mkuma jionga kandi mirene wa mwose kutigyo 7 yuku. Nduda ungu ngoti ura wana yesa mpye kutu hunde makaro. Hai munu ngoti takaro kwa hondo, ngodaye takaro kwa hondo, ngodaye takaro kwa hondo. Hunde meiru kila kusunungura wa anu, kwa tu meiru kila yu kutu mkoseta corruption ya morgite ya wakumana. Ah, nyaraikani, nyaraikani. Onde ya makaro kwa hika, aina chinti embo, shi ya misira pakati poku hiru kwa. So, utu kana dea yanga yungu wa inusi ya karbi kwa. Kana nisitinga dea takato hungu hiru kwa. Bukozi, onde yanga yari munyika, ida kutisungure. Pata pa imumune makaro, vira onde kutisungiri ila ina. Mula kuna kuru vira, onde kutisungiri.
Ini ndinaitwa Divine Sandupa, ndiri kuno ku South Africa, Giyani. Ndiri kutaura kwa msoro pe ZANU-PF. ZANU-PF zvairi kuita nana Jacobo Mujenda wawa nima speaker on his parliament. Zvari kuita zvasina kunaka. Nekuti zvari kuita zvinhu zvakatomirirwa ku High Court na judge. Saka awa vanora Douglas Monzora ari kukora MPs AMGC Alliance kureva kuti unoda kumukira nesu isusu mayouth and mayouth isusu and paano uya achida kuita musangano nesusu zvokoyo nesusu Douglas uchaona kuti hauna kunaka pedza
Magadi Studio 7, zvino kumbire muZimbabwe, Zimbabwe, Mashonaland Central Province, Mbire District. Ndino kuti dambudziko rinoda kuti hamutorewo nhau kwedu kwatiri. Tinoda kuti mutorewo nhau muzinziwa kwatiri zvimavhuwa communities, tichitambura tisingatozivawo mitemo, tinoda kuzivawo mitemo Human rights in my cause of Zedo, because now we say, Mitchell Moyo Semi Nogar, Tigati international level, regional level, national level, our constitutions, my conventions, yes, it almost is now to Batsirike, to Sasikapanga Kushunguru, Kuram, and the Makare mara ni makangua na mpanda ya kasi ya siyana mnukusa enda uchukuru kuliko uchakari sarnanezi kumbiro watatu kwenye nyo achishiko kumbiro district basi mindo kwa mwadi sikritini mwonozi na wasikyo
na hizi zara wa Zimbabwe toshikari niko tishidu ama itiru wewa wawamu Mataka enda kuma elections 2018, MDC Alliance, yakange yakamira se MDC Alliance, political party, zeki ikavuma. Kana mati inimi MDC Alliance is not a party, blema zeki. Vanhu vakavhoterwa wakamira MDC Alliance, ngavarambe varipo pa MDC Alliance. Kupe, hana simba rokuya kutanangura vanhu ivavo, tarisai kuti makodzi edu awakawa. Vanhu vakita dambe nesu kita mzorere ne makoti awa mani. Aye, wamukona kuti mjere waero vakomana. No. Kupe wakashaya vanhu gara nevanhu vako patakaenda kuma elections. Zvakafanira kutotamba bhora. Munhu akabva kuHighlander kana makushamba Zimbabwe neHighlanders. Umwe namwana dzokera kuti mune anoda motamba makadere zvimbo zvichabuda ipapo ndizvozvo. Vanhu vakaenda kuma elections vanhu vakamira ne MDC Alliance. Waruza iwewe nhasi wakuti no manga muri MDCT. Kana makota chamunoda zviitei zvamuri kubvumidza izvizvi. Munozipa imeji ipi kunzi muri kutonga nyaya idzi dzamatongere iwako. Ah, varume vangu. Ah, Zimbabwe tinonyadzisa. No. Ai, judiciary yos. Ai, kona. Matongere acho kana nevanhu itaiwo mademonstrations kuti no, even kana pasocial media kuti no, hakusiri kutonga uku. Kupe akutanangura vanhu, simba vacho vanoriwana kupira kutanangura vanhu ne MDC Alliance. Ai, no, man. Vakomana, Ana simba ruko visa wa AMD challenge. Wanu waka vote na wando. Munu nga zingwe na chamisa unza. Ah no. Ndo sae njie president wa wataka vote la. Ndiye anafano kwa zingwa. Kwa kwa zingwa na kupe. Kwa kwa wana wanu wangani kupe. Ah Zimbabwe ya aewa. Tusika kwa hale chichi. Chichingo zoko zewa. Tichika suku zimuzo orojua. Yes, yes.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi mubato reRepublican Party dzakamboshanda mubazi rezvekuchengetedzwa kwenyika reNational Security dzinoti dziri kuronga kubuda pachena kuparutsigiro rwadzo kuna vaJoe Biden veDemocratic Party mukukwikwidzana kweutungamiri hwenyika musarudzo dzichaitwa munambudzi kana kuti November gore rino. Vatori venhau veReuters vanoti ichi chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vagumbura vanhu vazhinji mubato ravo reRepublican Party. Chikwata ichi chinotarisirwa kuudza veruzhinji kuti kusarudzwa kwavaTrump kuti vave mutungamiri weAmerica kwemamwe makore mana kundoisa America munjodzi huru. Nyanzvi idzi dzakashanda pasi pevaimboyo vatungamiri venyika vari veRepublican Party vanosanganisa vaRonald Reagan, vaGeorge H.W. Bush, vaGeorge W. Bush. Chikwata ichi chinoti kunyange hazvo vasingabvumirani nezvimwe zvinodiwa kuitwa navaJoe Biden, pane mukana wekushanda navo unogona kubatsira nyika kuti isaramba ichienda kumawere sezvari kuita muutongi hwavaTrump. Ichi hachisi chikwata chekutanga chevatsigiri veRepublican Party chiri kukurudzira vanhu kuti vasavhotera vaTrump musarudzo iri kuuya. Chimwe chezvikwata ichi chevatsigiri veRepublican Party chinonzi Lincoln Project, icho chakatangidzwa nevatsigiri veRepublican Party vanosanganisira murume wechipangamazvano mukuru wavaTrump amai Kellyanne Conway, chava nemwedzi mizhinji chichibuda patelevision, mumaradio, mumapepanhau nepasocial media chichishora vaTrump pamwe chete nekukurudzira vanhu kuti vasavafotera musarudzo iri kuuya. Vaimbove vakuru mumauto eAmerica vari kubuda pachena vachishora vaTrump pamusoro pekushandisa mauto eAmerica pazvizvarwa zveAmerica muAmerica. Pero kambo katapiwa na King Shady ama zangu andizi kuti chinoshamisa ndechipi direzi sharu rakambo pekwa na Oprah Winfrey kana kuti machetani emuro a Samuel L. Jackson. Se zongo wa edu ya pera tombo chalisa zange zhiri muna uza nasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vapira kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu 525. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti ruvara rwemari handirwo runobatsira nyika asi mabatirwo anoitwa nyaya dzezveupfumi nehurumende. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mandiro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanoro Kahwande ndiri Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.